A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 1st, 2020, a brand new year. This is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we want to hear your New Year resolutions and any thoughts you may have on what could be in store for the coming year.
Many Zimbabweans in the diaspora have had to carry the burden of financial and material support for their kith and kin back home because of the deteriorating economic conditions.
2019 has definitely been a very difficult year for the populace in general, as the economy has continued a downward trend throughout the year.
Hopes for a better year have been dashed by the grim spectre of yet another drought that looks imminent because most parts of the country have not received any significant rainfall so far into the farming season.
Meanwhile, the government has continued promising people that it has implemented measures to arrest the runaway inflation, but indications on the ground are that there is nothing, almost nothing, that is showing any positive move.
Tonight, we want to hear your thought on what you think about the prospects of the brand new year that we are starting today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And remember, we are live streaming on our Facebook pages right now. You can go to VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Zimbabwe.
Mashoko makura. Yekuti vaende kwese ikoko.
Yes,
Jonga. Waopa here mari dzekufambisa hanzi mafuta ekufambisa akakwira mutengo.
Havanoshandisa sola.
Sola. Ndizvozvo chaizvo. Ndozvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisira kuti mugore riri ra 2020 ratatsika nhasiri. Shanduko inofanira kunge iripo handiti. Nekuti gore rapera ra 2019 nyika yaichema kuti zvinhu zvakaoma, hakuna magetsi, hakuna chii. Asai vakakurudzira kutaura nemumwe wangu yekushandisa masimba ezuva, solar energy. Ndezvimwe zvezvinhu zvinorerutsa ndima. Koitawo nyaya yekuti mvura iri kunzi hakuna mvura, nyaya yekuti Zimbabwe nedzimwe nyika dziri muSouthern Africa hanzi nevakawanda tinonyanyomirira mvura yemudenga kuti ichanaya, kuti akamboshandisawo yepasi yekuita mabhohoro, toita madiridziro nezvimwe zvakadaro, ndezvimwe zvinotariswa muna 2020. Ndo zvandiri kukupaiwo ini zvandinofunga zvinosimudza kana kupundutsa nyika. Tida kunzwawo imimi kuti muri kuti chii. Nhasi tiri kutarisa 2020 kuti chii chaangadai akachengetera vana veZimbabwe zvamunoshuvira kuti zviitwe nekurudzira zvamunopa kune vari mumasimba. Tichitarisawo zvakare kuti 2019 tapfiga goni zvachose here. Hakuna here matambudziko achatiteera hanzi ukangopinda usingachekwe kuti dhora vharwa here wari vhara negumbo. Dzimwe nguva chihuri chinga chaenda padhoo, dhoo rinosvikorovera harichavhari. Wotocheuka wobata kuti ravhara here dhoo zvechokwadi. Hakusina matambudziko achanditevera, Chris.
Ye, Jonga, siyadhibana zihlobo lamhlanje ngelanga le-New Year. Ye, sisungula ke umnyaka ka-2020, siqala ke lamhlanje. Yiko ke siyalinxusa kuhlelo lwethu lwe-Diaspora Forum ukuthi asixoxeni ngokuthi libona njani lo umnyaka, ngawaphi amacebo angenziwa ukubana uZulu jikelele ahlengeke ebunzimeni lobu obukhona obukhona ngomnyaka odluleyo oka-2019. Ye, sicela nje ukuthi wonke umuntu ungawusekhaya eZimbabwe kumbe emazweni ungasitshayela ke ucingo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 0818 ungasichayela ke lapho kumbe usithumezele i-message ye-WhatsApp siya kufonela nje sixoxe ecingweni sizanxuba bakhona sibanxusileyo njalo ukuthi basincedise ukuthi sixoxe labo sixoxisana nje ukuthi umnyaka lo odluleyo bawubone njani njalo lo esifungule lamhlanje bazawubona njani jonga
rikaiti monzwa vatereri vari pa Facebook Shona page hanzi kuna namkoma Obet Majambe hello VOA team aiwa tinotoka kwamuri hello mkoma Obet Majambe muri kwamuri vatiwo vari kutiona from Harare koita Villa D Manase hanzi makadindo nzi Villa D ku Cape Town tinotenda mkoma Villa D kana kuti ndi sister Villa D Owen Mafa vati pa namba dzao hanzi ndiri mu Upington ku South Africa mkoma Obet Majambe zvanzi happy new year aiwa tinotenda zvikuru Honest Chinava, may you call me on this number. I want to kufonera mkoma. Never, Nevado Chitemerere. Anzi maskwera se, I want to askwera shakanaka. Jumweche toko kubaguna mkoma Fraser Chicks Nathan. Anzi maskwera se, kwese kwa muri watari, vatereri. Dichiti, happy new year, loud and clear. In Intelligence Bureau, South Africa. Ndo kwa wari huko.
Ye jonga si kangeleke ku Facebook yetu kodwa ke hayi kukhanya imchina yetu ayihambanga kahle eFacebook siyayilungisa sizaba semoyeni ke ku Facebook abasilandelayo ku VOA Ndebele lingasilandela ke lisithumela ke imlayizelo yenu ye okwamanje ke silaye esimnqusileyo umhlonitshwa wethu walamhlanje unkosazana Judith Isabel Dlamini yena ekhokhela inhlanganiso yezalane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane edolobheni ele Bradford siyakwamukela kuhlelo Madlamini hello hello
yebo
Yes, I want to get out there. Yeah, first of all, can you tell us how you managed to cross over from the old and tired 2019 to this brand new year 2020?
I managed because I've got a vision for the coming year. Mm-hmm. So that's how I've managed to cross it because I've got the vision for 2020. Otherwise, if I didn't have a vision, I would just maybe stay on the ground.
Mm-hmm. And from what you can see, do you think that it's going to be a better year than the last year?
It can be a better year according to us, what are we making. So if we don't make better choices, it will be like the last year. But we have to make choices that we have to be determined, work hard, that 2020 can be a better year.
Mm-hmm. Junk.
Mm. So, why not our show naga, mama?
Ah,
poka ndo vatu damu na 2020 vanuruwa kwese sasa ndeta minangia kuluma ndo taura
Lami ya kuluma, ya kuluma
Ndino ita after sign language, shungota amusku ndo ona shit
Akiro nene kriki ndino taura Kana mamema kutimino nzikuwa kriki
Aywa, ajunora mbira kumberi, thank you so much Tanzu, wa mishitaura kuti mune urongwa wa makatarisira kana wa makaita kuti munge mchi zadisamu na 2020 Jisha muri kutarisira kuita muna 2020.
Muna 2020 ndakubatsira especially pane rubatsiro nevanhu vanorwara kumusha uko. Because vanhu hakuna mushonga hakuna chibatara. Saka my vision muna 2020 ndakutanga kuti ndivake clinic kuti pano.
Wow.
Kumusha kwandinova uko.
That's a great vision. Muono Matunu haka tendereza kwa muno vai mimi. Nde happy. Surrounding areas. Zenga benefita from you.
Zwa kafana na chongo kwe. Jocholo, Parai, one question on a Guaikana, Guchichendauko, even Bamugan Venkai on the other side, Venkai, Vanukonoxik.
Thank you so much. Maybe I can just throw one last question before I hand you over to Chris. Are you working with any other Zimbabweans, or is just you, yourself, and you alone?
Yeah, clinic and Wushanda, and Wushanda in here alone, but in my Zimbabweans, we've got another thing as well that we're trying to tackle with other things, but I am working with the other Zimbabweans. But not with this clinic. This clinic in Rushandandok.
Thank you so much, Chris.
Yeah, ungasitshela mama ukuthi inhlanganiso yakho le Bradford Community imi njani, inhlanganiso enjani, njalo iphathisa njani?
Inhlanganiso efuna ukuphathisa abantu abakuleli wele Britain, ngoba siyazi ukuthi masilapha sisegangeni. Abantu bayehlelwa izindubeko ukuthi abanye bayashona kule indawo, sasincedise ngokushaya izimali, sibashayela izimali ukuthi sibone ukuthi singancedisa ngokuthi isidumbu sibuyele ekhaya, kumbe sincedise omunye wethu ngashonela la, sincedise ngemali ukuthi encedise abazali ekhaya, kumbe omunye ngagula sincedise ngokunjalo. So not ukugula kuphela, kumbe izethekeli zingafika kulele Bradford, sibona ukuthi siyazemukela kahle ukuthi babemukele bezi ukuthi bafikile emzini yabantu. Labantu abethu nxa befuna ukulaywa, sibona ukuthi bayalaywa. Le mishanto nxa ingane iyachitheka, sibona ukuthi sikhona siyancedisa. Abantwana uma beshada, sibona ukuthi siyabanceda futhi siyabalaya.
Nxa libanceda abachadayo, libanceda ngani? Ngoba sizwa kuthiwa inani labantu abehlukanayo lingani liyale lokho liqansa lisiya phezulu, kodwa nxa lina linceda liyaba libukhangeleni kakuhle kahle?
Ikho lokho esesithi esekwenze saqalisa leli lunga ukuthi siqede udubo lonwele silalo ukuthi abantu uma bebuya besebenza babe bengelasikhathi kube lokuthi omunye uzakhuluma laye, kumba kulabanye abantu abangacebisa. Uma kathesa uma abantu belenhlupho bayeza ukithi sesibaxwayisa.
I see. So Jonga, you hear what she's saying? She's talking about this organization, the Zimbabwe Bradford Community. They also assist premarital.
Counseling.
Yeah.
Wow. That's a good organization. You're organized, yeah?
Yeah, we are organized.
Yes.
Yeah, because back home, our ancestors were organized, people full of wisdom, so we are following their footsteps. You know, when you're old, you have to have wisdom so that you can pass to other people that are following you.
Thank you so much.
We want to pass a piece of our wisdom.
Yes. And our Zimbabweans in UK taking up your advice?
They agree. I think the people, they're just willing to find somebody that can bring people together and bring the unity, so that like right now, it doesn't matter whether you're Shona or Ndebele, we all come together. And we want to get off with this thing about the Ndebeles and the Shona. We just realize we are only one Zimbabweans and in a foreigner land. So we want to get rid of this political thing in a foreigner land, to come as one Zimbabwean. So we're dealing with those things that people can work one in unity. But how can we build that country if you are divided? So people hear what we talk. It's like we have to walk in unity before we go back to build that country.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have our first caller. Along.
Kazwe, Odunga.
Magadi kundiana wo.
Oh, do what you go to South Africa, Mumukopane, Limpopo province.
Mukoma Elfas Chigocha.
Yebo.
Thank you so much. Ndimaita muteereri wedu wekutanga, Mukoma Elfas, tipei zvamuinazvo.
Raiti zandina zindizizi gorera 2019 gorera karwadza zvimwe zvisinga tobonzi. Kurwadza kwegorere rino, kwegorere rino inyaya kuti mvura ina kunaya zvakanaka. Asi tandinoona ndechekuti hatina kufanirwa kupomera kusanaya kwemvura zvakanaka kufaya maglobal warming aya. Nekuti zvinhu zvakauya tichiziva. Nyika inoita mari every day kana kuti every second, every minute, every hour. Asi vakatungamirira nyika havana kumbohoye nezano repamberi rekuti tinge mvura iri pasi. Pane ground water yakawanda zvisingaiti pasi pevhu apa, kana kuno, kana kuNamibia, kana kupi kune ground water. Tozobva apo, macommercial farmers aya angatabudirira kare nekare aya enga ine mamassive dams. But ndinoatozviziva kuti hapana munhu anambofunga kuti ngatitore madhoza tindokupa madhamu iwayo nekutigadzirira maglobal warming ari kuyaya. Nguva yaitonga varungu kwakatombove kuine madrought, but Zimbabwe haina kumboimporta zvekudya nendawa. Kune kuine macommercial farms achifenza. Saka macommercial farms ndiye anazotorwa naiwo patoriri kutongawo. Ndobva wagowana bwagara. Asi takagara zvine dzidzo kuti migrations dzavo vabata 15 farms. Ukatarisa over 15 farms, they are not utilized, asi kumboshanda kana. Asi mafarms aiti enyari kuvahonga achishanda. Toregera kutenga chikafu kunze chindakata chechibahwe chinziri easy kurima. Chichishandisa US dollar yacho rinoneta kuwanda. Ende kunetsa kwacho kungotadza business bedzi kwemudzikiriko yeko bato riri kutonga hapana chimwe chinziripo nekuti Zimbabwe ine zvese. Ndinotera ndichizivao kuti Zimbabwe ine maresources akawanda. Azimbabwe yakapfuma, asi vatiregera ti vanhu vachibuda. Inini chikoro novhebhe sekondari yakandidzidzira kuti mahuman resources ndo the best resources. Tisata mwenda kuna na diamond kwete wana ngoda wana platinum wana so. Saka vanhu vari kuregedza, hurumende iri peri kuregedza vanhu vane ruzivo mune masecta dzakasiyana-siyana vachienda kundosimudzira maikonoiyika vozotanga kuchema nemasanctions. Interzikani yatofunga kuti targeted function chinhu chakaita sedrone chinatodrivewa chiri kuenda pana nhingi chinote nhingi chinozonetsa mbuya wangu wakundohwauko sei.
Asi kamukoma zvinonzi nyika vanhu, saka vanhu vacho ndimi. Mukava musingabatsire mukuvaka nyika mati vatungamiri vanga vakavega here?
Aiwa tongoti kutombobatsirwa vaendavawo patrike mukaunza mari ikoko kwanonge vachingotora vachibhevheta vachindoita zvinhu zvavo zvavanoti gore negore vachiti hezanupiefaita zvisungo. Mari dzisina ikokoko. Musiona musoro taitaurwa zvinhu ndabataurai nyika. Akaurai nyika seine ndavaita zvisarudza. Handi ndiwo vaimusarudza wacho waakusara uchitaura kuti akaurai nyika. Handiwo vaimusarudza vachiti nyikegere mugabepo president. Takataurai nyika achiuya pasi. Handiaisa zvisarudza.
Aiwa, regai tigozotsvaka vatinopa mukana vebato rezanupf nevari muhurumende vatipewo mhinduro. Totenda zvikuru mukoma Elfas.
Kunyanya-nyanya wana Philip Gaule chaichezva anda kunongedzwa nachibhunwe murume iyeye ngaari kufungwa takapuka, hatina kupuka kusvika ipapa.
Aiwa, tinoimba vagaule vakateerera. Asi chakanakira ndechekuti Studio 7 inenge ichipa mukana. Dai tataziva kuti nhasi tichabata mukoma Edvas, dai tatobva tauyawo navagaule muchirongo achipindura. Thank you so much mukoma Edvas. Regai titore mumwe muteereri ari parunhare. Alo.
Makadiko.
Takasimba, ndiyanavo?
Ndimufundisi Moyo.
Mufundisi Moyo, makadzokera kusouth africa here kana kuti muchiri kuzimbabwe?
Tiri kutambura tiri kuZimbabwe ndichema nehama.
Aiwa, Zimbabwe ndizvozvo, ndo zvazvinoda. Hanzi inonzi muonera pamwe chuma chemuzukuru.
Yaiye chokwadi.
Taurai tinzwe nyaya yamuinayo tichitarisa 2020 na 2019 musamukanganwawo.
Ya, regai ndikwasi dzangu vateereri vose mumbiri yashe Jesu Kristu. 2020 watapinda muzuva ranhasi na 2019 pachokwadi kungoshanduka zvavo kwenhamba. Kungoshanduka kwenhamba senyika yakasikwa naMwari kuti makore anenge achifamba, asi matambudziko achiri mazhinji mukati meruzhinji weZimbabwe. Nhamo iri mukati menyika ine yatigerei, nhamo inotyisa, inotambudza, inorwadza chose. Tisingazivi kuti nhamo yakadai chapira rini, nokuti tarisiro yekuti 2020 angagona kuita zvakanaka handiuoni, nenhaya yekuti kachizvitarisa kana muchiona nedenga remvura isinganayi, nyika yedu inei yatigere inoratidza kuti yakatukwa zvikuru, nyekuti kana mvura chai hakuna, matambudziko ane vanhu mazhinji. Saka 2020 uyu ndiwezita zvavo kungototi wedzere makore kukura nekurarama tena mberi, asi chinoshanduka handichioni. Asi chingoripo nechiboti, tinongotenda upenyu hwatakapiwa naMwari tirarame nekuti kana chitarisa chimiro chiri mukati menyika inei chimiro chinotyisa nokuti hapasina tarisi rekuti 2020 ungava neshanduko mukati menyika yezimbabwe notechasachiona kumabasa kwacho nhasi uno kazete kadikidiki kari kutengwa nedhola dhola iyari yaimbova akasimba airtime iri kutengwa nedhola dhola iroyi 100 kusouth africa saka 100 chiezaitwa ne1 dollar kuratidza kuti zveshuwa bhondi noti iyeye kwaa zveshuwa nyika inei yaparara yava kuda kuti utungamiri ugone kudzoka uzigare pasi uzive kuti ungabata sei nokuti zveshuwa tingagona kuti 2020 ingava ingabereka chakanaka muzimbabwe munomo handioni asi zimbabwe ichiri nenhamo hombe chaiyo yekuti kuti
aiwa tinotenda zvikuru mufundisi moyo thank you so much toshuvira kuti munge muina 2020 akanaka
aiwa tinotenda tingotiwo mhuri yose yezimbabwe ngatirambe chinamata mwari mwari ndiwo chete watangosara naye watakamira naye tinotikavimba nemunhu hatibudiriri asingativimbei namwari chinamata ndo chete watasarwa naye kuti atinisei mvura vanhu varime mhuka neshiri nepfuyo
zvirarame tinotenda thank you Chris that's mfundisi moyo one of our regular callers and he's calling from Zimbabwe last week he called from Chiredzi he was in Chiredzi in Zimbabwe he says there is nothing that has changed between 2019 and 2020 except the figures yes so he's saying Zimbabweans should continue praying for the rains because he's saying the drought is very, very persistent. And I think that's what Mukoma Elfas also said. He was urging the utilization of underground water. That's Mukoma Elfas Chigocha. He said because of the drought, the government should also utilize the pumping of groundwater.
Mm-hmm.
Yes, I think you have callers or listeners, viewers.
No, our Facebook page is still down.
Oh, okay.
Then the Vele page is down. So, Mama Madlamini, ngokuzwa kwakho kwenzakala ekhaya, ubona ungani umnyaka lo uzabe unjani, ikakhulu sikhangela izendlala lapha, ngiyazi ukuthi ukhangela indawo ezinjengabo Lupane, le Mate North nje, in general, ungasitshela ukuthi ubona njani umnyaka lo esiqalile lamhlanje.
I think maybe inkomo ukuthi zabe zingela kudla. But as well again kuyafanga ukuthi abantu bebona ukuthi bona bawuthatha bakhangela njani. Ngoba izulu kalikho ngizobakhala ngezulu. But kuyafanele ukuthi thina sibele plan B nxa izulu lingani maybe escape imigodi siqayise ukuthi sinathise izinkomo zethu.
Manje iyagejwa ngani imigodi njengoba abantu bekhala ngemali kangaka?
Kumbe abantu bona bephandle bengazama ukuthi betshaya izimali lani likhongaphe ama-American litshaya izimali sincedisa abantu bekhaya ningatshaya ungasacrifice litshaya kuyi-10 US dollars kuyafika kunceda ngoba I believe there's more kula abantu abaningi abase-America khona ngapho okuthi 10 dollars aso mali eningi lami nginje ngatshaya i-£20 ngoba isigaba lesigaba silabantu abakwenye indawo ukuthi abantu bengabuya sisebenze ndawonye labona abasegoli abanye labo bengakhipha kumbe i-R20 you can do something ngoba I think we need to have a vision of what we're gonna do ngoba singaze sicomplain izulu nxa lingabuyi but we have to have a plan B
kodwa sikhuluma nje kathesi liyaphathisa yini abantu abalambayo njengenhlanganiso ye Zimbabwean Bradford community.
Yes, siyancedisa mina ngile inhlanganiso esinabi ex-Zimbabwe primary school. Siyatshaya izimali abaningi bakhona basegoli bayatshaya thesi wona lo mnyaka sitshayile imali saqedisi ukwakhi yamaklasi kade engaplastwanga saplasta phansi satshaya imali sathenga i-inverter ukuthi abantwana bebe lama-computers so siyachaya siyakhuthaza ukuthi umuntu engaze echaye lokhu kwenza ukuthi chaye 10 R10 is okay. Lo once with the chai, R100. So abantu ngabe hlangana. So kulenye group ekhona futhi engiyo eZimbabwe Primary School abayenza kunjalo.
Mhm. Hayi siyabonga ungabamba nje kancane ucingo sithatha umlaleli. Hello. Hello.
Hello.
Yes, siyakwamukela kuhlelo.
Salibonani.
Yes, siyaphila. Ngikhuluma lobani?
Ukhuluma lokhanya useBotswana.
Oh, useBotswana. Kunjani eBotswana umnyaka omutsha?
Umnyaka omutsha siwubonile. Hayi, eBotswana ku right.
Lingene njani?
Umnyaka omutsha siwungene kuze sibili. Noma nje umuntu engaya ngekhaya ngenxa yomsebenzi, kodwa hayi, siwungene kuze.
Ye, belimelindile kwaze kwachaya 12 la dubula ama firecracker.
Ave sendele, hey, bengikhathele ngoba ngihamba nge-truck.
Okay.
Yeah.
Ah, kulungile. Ungasiphathisa kuhlelo lapha kumbe bakhona yini ofuna ukubabingelela?
Yeah. Angizabingelele kuphi emaphethelweni.
Okay.
Yeah, bengithi mina ngikhangele umumo wezimali owasekhaya. Umnyaka lo odlileyo ngazokhangela la ngepolitics bese ekhaya ngomnyaka lo odlileyo ngase ngikhangela le mpilo yabantu nje i-social life indlela abantu abaphila ngayo ngizaqala mbuyele futhi ngithi emalini mina owami umbono ngezemali ngibona ukuthi uhulumende akacaci kakhulu ebantwini ukuthi imali okufuze isetshenziswe elizweni ngoba ungahamba ekhaya uyathola ukuthi noma ulamapula noma ulama-US dollar ulalawo mabhondi ili uyathenga lokho kuyona liyani i-system noma nje kungekho official bezokusithi ukuthi yena layo uhulumende athi yena nxa ubhadala kuye eborder uza ethi ufuna ubhadale nge-foreign currency eyalapho ovela khona. Kodwa ungathiyananzelela uthola ukuthi bayala bona ukuthi kusetshenziswe i-US dollar kumbe ipula kumbe irandi, i-foreign currency in general. Kuba usuzibuza ukuthi imali leyana bangayicollecta kuwe i-foreign currency bayi-incorporate njani ku-central bank yethu njengoba bengala umthetho ovuma ukuthi bareceive imali ebantwini i-foreign currency. Yese ngithi mina ukufisa kwami ukuthi yaphambili kulo mnyaka ngifisa ukuthi uhulumende ngakuyenzakala acace kuhle kuhle ukuthi ufuna sisebenzise yithi imali ukwenzela ukuthi noma lathi sidonsa lapho esidonsa khona sidonse sikhangelele ukuthi kumele ukuthi ngathola okuyi 1000 kwami laphana ngifike ngushintshe official rate le official rate okokuthi ngifika ngishintshe incedise ilizwe ngoba kunenge ukufuna imali ekhaya osokwenza ukuthi izinto zonke zimbi. Bese nsiza ke indlela abantu abaphila ngayo ekhaya. Hayi ekhaya kuzima madodana. Kuzima ekhaya nodadewethu mina nga-group yethu emuli wathumela wathi waphonga ukuthi egroupini wathi hayi ekhaya kuzima. Uhlala ekhaya yena ule business yakhe. So abantu bayahlupheka ungakhangela ukugula abantu bayagula ezibhedlela akulamithi akulabodokotela. Yazi yonke into akula kudla yonke into inzima nje vele ukuba sekhaya kuzini. Bese ngisithi ama i-politics zakithi ngikhayelela ukuthi omnankagwa nxa besenza izinto bayathula zi ungasakwasile ivele lo-president umbalela president uze kuphela belokhu besithi ama-austerity measures uyabona ukuthi thina singabantu abangafundanga ikakhulu ngathi kithi emathebeleleni nxa usithi ama-austerity measures ungachazisi kahle kahle ngesindebele ukuthi utshoni akuzima ukuthi lami ngiqalise mplani ngikhangelele ukuthi wena lawuyilida yami ukhangelele ukuthi ngiye ngapi.
Okay.
Bese ngisithi-ke sengiqeda bese ngisithi mina iminyaka le esiya kuwo mina ngokufisa kwami sibile bengifisa ukuthi ilizwe lakithi ngaliyathuthuka ngoba even thina sesihlala emazweni sazisadini abanikazi bendawo. Kusithi ngakuyalunga sisebenze sibuyele khonokho kulutshwane sikutholileyo sibuyele ekhaya and bavuma ukuthi nxa ubuyele ekhaya ulokuzintwana kwakho ungakubhadaleli inkalakathi yemali ngoba okunye okusibambileyo uyabe ulokuyimthina kwakho lapha lani kube zima ukuthi uzayithola ngaphi i-foreign currency yokuthi imthini uyithenge nge-20,000 pula uthole i-100 ubhadale i-100% ubhadale isiyi-200,000 pula ukuhambisa izinto zakho ekhaya uyeqala kuyibhizinisi kwakho kuncane. Ekuqineni ke bese ndingelela lina madefensi esitho labantu beZimbabwe bonke kakhulu abantu bakamthwakazi. Le muli yami, unkosikazi wami nabantu abami abasekhaya, lo baba lo mama labafowethu.
Ngiyabonga. Hayi, lathi sibongile. Ube lo mnyaka omutsha omuhle.
Hayi, kuyabonga.
Jonga.
Ndifunga thina umthereri parunare. Hallo.
Hallo.
Ndiyani avo?
Va
hove muri kutaurira pa sistereki zvaita sei mvura yapwa here mumutsime mune hove? Yaramba kunaya. Haiwa, simudzai izwi vahove, vanhu vanzwe kuti hava hove vari kuchema kuti mvura haina kunaya.
Okay, haiwa, ndinonga nda kunzwika manje.
Ya, makunzwika nawo. Muri kupi vahove?
Ringo kuZimbabwe hangu Masvingo.
Masvingo, Zimbabwe. Tinotenda mapinda mugoredzva. Tiudze kuti nhasi mari pinda sei goredzva iri?
Hapana chokufarira chamwari. 2020 inongova paper 2 ye 2019, hapana chambodzika.
Saka panonzi gore rinorira paya pakuti gidyi richitena, nahamuna kana kutombopembera kuti yewe.
Handinaini. Ndakatobatwa nehope nekuti papasina chokufarira.
Zvakaoma. Titaurireiwo shuwiro yenyu muna 2020.
Tarisondoingodai mwari anoisa mvura kuti azidaiia zvakanaka nakuti pazii mvura hapana kwatiri.
Saka zvinhu zvakamira sei zvirimwa kumasvingo?
Hwangu pakaipa, zvotooma zvimwe mbudzi inongova mumbiri.
Zvangooma zvakadaro?
Zvitooma zvakadaro hamenekuti tinorarama nezvore.
Pane vari kuita kurudziro yekuti dai paitwa urongwa hwekuita madiridziro vanhu vachiitirwa mabhohl nezvimwe zvakadaro, imunotiiwo nazvo izvo pane kumirira mvura yemudenga chete?
Zvotaita tapuwa zviri pasola nemazibhorani zvemazuva ano tataitorarama, nokuti kuramba takatora mudenga hapana chinobuda.
Hapana chinobuda. Thank you so much mukoma. Maita basa mukoma hove, muve negoredzva rakanaka.
Matiendo achaizvo.
Thank you so much. That's our caller, Mr. Hove, calling from Masvingo. He's saying there's nothing to celebrate in 2020. And he says Zimbabweans should pray for rains in 2020. I think it's Nengwe Mtereri. Hello?
Chonga, oh. We have our second guest, Mr. Solomon Socks Chukwuero. Welcome to the show.
Welcome and welcome to your listeners.
Thank you so much. We hope you had a very wonderful crossover into the new year.
Yes, we had. We were indoors. You know, in South Africa, South Africa is a very violent environment. You don't go around, otherwise you cut short your happiness. So we were indoors.
Okay, Jonga.
Ndofunga mungangotanga mukoma, maybe you can start by telling us what you are looking forward to in 2020.
What we are looking forward in 2020, as I alluded in the afternoon, that as the Global Zimbabwe Forum, we are a human rights organization, or an organization which advocates for human rights. So we hope to see more human rights being respected back home in Zimbabwe, and not only in Zimbabwe, but in SADC, and not only in SADC, but also the whole of Africa. And as we all know that Zimbabwe is just trying to find its foot, both social, economic, and the political, that the leaders of Zimbabwe are going to find each other. But as they do that, they mustn't exclude any faction. When I mean faction, I'm not talking about a political faction, but a societal faction, be it the churches, be it the labor, be it the students, be it the business, be it the civil society, security sector and the political parties. We must all come together and solve the problems, bearing in mind that human rights is a fundamental issue to be observed in Zimbabwe.
Thank you so much. And Solomon Sox Chikovero, when we search Garwe Sanganore, Zimbabwe Global Forum, Vari M South Africa, Rambay Murparnare, Mukoma, Disadnda Kupa, Mike Chris Ngotar Sauti, Vateri Varukuti, Anzi Namkoma Fraser, Chicks Nathan, Anzi Tinoti Kunevamwe, Vanoa Nao, Vite Fungwa Zafana Nemi, Mai Lamini. Thank you so much. Varukutenda Basaritwa na Mai Judith Isabel Lamini. Variku Zimbabwean Bradford Community ku UK. Koti Marosha Panastasia Anzi Estete, happy new year, God made it for us. Kwaita Peter Manyaga, watching you from Eastern Cape in Queenstown, South Africa. Zvimwe chete namukoma Farai Msemwa, varikutona vari ku Johannesburg. Mukoma Simbarashe Kamurai, vati pa number Anzi Fonai. Vakawanda vari kuti Fonai regai tigona kuti tinovabata here, Chris.
Yeah, chonga. Yes, penduke njalo kunkosazana Dlamini. Ye Madlamini uyabizwa lapha bayakhuluma abanye abalaleli bethu bayakubonga. Hello? Nkosazana Judith Isabel Dlamini.
Yebo, linjani?
Ye, sithi uyabizwa abalaleli abanye lapha bayakubonga umsebenzi eliwenzayo.
Ye ngibazile lendlalele ye.
Ah, okay. Ye manje ke umnyaka lo njengoba uqala zikhona yini inhlelo elizigoqayo elibona ungani zizaphathisa kakhulu umnyaka usiyaphela njengoba uqala nje lamhlanje ukuthi usiyaphela le zikhona yini inhlelo elilazo.
Ye especially nale inhlelo ukuthi sibone ukuthi isiza ukuthi sibone ukuthi singanqeda ngemithi elizweni lonke jikelele. Sibona ukuthi singanceda njani ngemithi abantu ngoba abantu bayafa eZimbabwe. Yinto kade sithi siqakathekise kakhulu.
Okay. Manje lizaqoqa njani? Ikutshaya yini imali njengenhlanganiso kumbe kukhona elikukhangelele ukwenza?
Kulabanye abekhaya esake sabanxusa babuya lapha bazokhuluma ngathi ngokuthi isibhedlela sihamba njani. So siza buya sibanxuse futhi ukuthi sesakhuluma lamanye amahlanganiso sibona ukuthi singatshaya yini imali nxa kusenzakala ukuthi engxenye sibona ukuthi singadinga le mtshini.
Hayi, kuyizwakala jonga.
Atoenda kuna vachikovero. Vachikovero. Yes. Sangano renyu reZimbabwe Global Forum. Isangano rashanda richimirira zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika tichiona pamunombosangana nemamwe masangano pai muchimirira vana veZimbabwe vari muSouth Africa. Muri kutaura nyaya yekodzero dzevanhu kuti dzinge dzichiremekedzwa muna 2020. Vana veZimbabwe nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa vagara vachichemedzwa nenyaya yekurwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa. Zvii zvamuri kuita vaimise masangano kuti zvinge zvisingaitike zvakadaro muna 2020.
Zvatiri kuita ndezvekuti tiri kuita inonzi pachirungu advocacy. Nekuti nyaya yekurwisana kana kuti kurwiswa kwezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa haina kutanga iko zvino, yakatanga muna 2008. Yatanga muna 2008, saka tiri kuenda tichinotarisa kuti chii chaizvo chiri kukonzeresa kuti kuve nekurwisana. Chii chaizvo chinoita kuti maSouth Africans vange vachiti vekunze hatidi. Toona kuti dzimwe nyaya inyaya dzakatarisana nemagariro emunowo muSouth Africa, kureva kuti utungamiriri hweSouth Africa nevana vemuSouth Africa pache zvavo vanoona sekunge isusu kana kuti vekunze vari kuuya vachivatorera mabasa zvikuru. Nyaya hombe inonedza inyaya yeikonomi. Ikonomi iri kuita diki, vanhu vari kuwanda. Hati kunyange isingazosviki hayo pa unemployment rate seyekuZimbabwe, but kana vanhu vagara vachiri kuwana iyoyo yavanayo, iyoyo vanoona fanika kuti vekunze ndo vari kutora zvikuru sei. Kana mukaona panoitika mhirishonga vanhu vanove affected ma Ethiopians, ma Somalians, ma Zimbabweans, ma Mozambicans, ma Malawians. Vanhu ivavo mukatarisa Zimbabwe, Mozambique ne Malawi vashandi kazhinji kati vanhu vanoshanda vanoemployiwa nemachinese nevemuno vanenge vachiva exploita vachivatambirisa mari iri pasi kudarika inenge ichidiwa nemasouth Africans. Mukazotarisawo maEthiopians nemasomalians vanhu vanoona mashops vachiona mashops avo kazhinji vanoemploya zvavo vemuno neve kune dzimwe nyika but kazhinji vanozvishandira asi munoziva kuti panenge pangotanga mhirizhonga panosvika element yecriminality vanobva vatanga kungobatanidzirwa vachirohwa vachitorerwa zvinhu zvavo. Saka tiri kutanga kuita iya inonzi advocacy yekuti isusu as Africans ngatigarisanei as Africans tiite mishandira pamwe tiite maonera pamwe.
Ndokubatai muromo vachikoveri. Hameno pari kuita feedback iyo. Yandisiwo kuti chii. Rambai henyu muri parunhare tine muteereri. Halo. Takasimba ndiani avo? Taurisai hatisi kutombokunzwai.
Ndinoitwa Oswell Jawi.
Oswell Jawi. Muri kufona muri kupi mukoma Oswell?
Ndikufona ndiri Cape Town. Ndikufona ndiri Cape Town, South Africa.
Cape Town, South Africa. Hey, mari tamba sei gore dzvairi mari pinda kubva na 12 usiku.
Tari tamba zvakanaka totenda Mwari atipinda mugore rino pamushanduko tototarisirawo gore rino. Tawanawo shanduko.
Inini nguva yandaikura taiti kana dzakungosvika 12 o'clock pakati peusiku tobata mabhini nguva iyo takati tine mabhini esimbi. Dzichingoti some seconds past 12 tairova mabhini kusvika tazonetawo. Nhasi zvii zvamaitawo imi kupemberera kuchinja kwegore? Muri kure, muri kutaurira kure.
Tichapemberera hedu, taripemberera gore zvasi, tachinopemberera mwoyo usingafari kuti ko vari kumusha vari kupemberawo here vachifara. Dzimwe dzenguva vanga vasingafari nokuti takatarisana nematambudziko etinotarisana nawo munyika yedu. Chikafu, chikafu kunaya kwemvura, saka tokotide mari atikwanisawo kutipawo mvura. Takwanisa kuti tikatorima hedu chero mbeu yacho chidhura taingorima nemudura gore rino. Kwanise kurarama.
But mvura yaramba kunaya.
But mvura yacho yoramba kunaya, saka tokotide mari akwanisa kuyanzisawo gore rino pamwe zvingaita zviri nani. Kuti tisangopedzera mari kuvatumira chikafu, kuvatumira zvimari. Gore ramangwana ratozoendawo isu, tinoenda takabate ivo, totoenda totsvaka kunosvekwa nevariko. Kuti makanga muchiiteko dhoniyo, makanga muchiitei dhoniyo. Makangofananawo nesu, tagara tiri kuno kuZimbabwe. Imi makauya nei, isu taipedzera mari kutumira, nekuda kwekugoma kwakaitawo munyika medu, nemamiriro akaita zvematongerwo enyika.
Thank you so much. Maita basa mkoma Oswell. Gai tutore mwa mtereri. Hello?
Hello?
Ndiya navo?
Ndi wangu Shaiso.
Shaiso. Muri kufona muri kupi mkoma Shaiso?
Muri ku Harare.
Harare. Titaurirewo kuti nhasi mari ibata sei gore dzvairi. Kana richiri zvakudai hanzi izai rinobatwa sezai. Tiudze kuti mari putirira mudonje here, mari bata sei, kubatira pakati sebasketi here, chii chaitika?
Tangori batawo nemaoko mairi segore nyowani.
Segoredza.
Asi zvinhu zvakaoma paZimbabwe.
Vamwe vanoti panoberekwa mwana ari mucheche hanzi anobuda akapfumbata zvipo zvake. Chii chamunofunga kuti chakapfumbatwawo na 2020?
Hameno nokuti mamiriro ekunze chaivo anoratidza kuti kwakaipa.
Kwakaipa.
mamiri yekuzvika ndo asvati ativhundutsa gore nyowani.
Saka munofunga kuti hapana shanduko yakanyanya kubva kuna 2019 kusvika muna 2020?
Zvingagona kutoita wese. Mamiri azvakaita nekuti ndobva zvangu masvingo, asi hei hakuna kana kumbodonha kana donho remvura. Mombe dzedu dzakutopera kutofa izvezvi kutaura kudai. Zvekuti kana kuti zvo tichadzipei mombe.
Dambudziko
hombe ratinaro iroro.
Ya, aiwa kungoramba tichinamata kuti dai Mwari vatibatsira nekuti mvura inai. Asi pane vanopfungwa dzekuti dai paitwa mabhohoro vanhu vachiita maprojects ekudiridzira, imi munotiwo?
Izvozvo zvakanaka chose, asi dambudziko rine hurumende yedu nderekuti inozongofunga zvekudeta ita mabhohoro kana dambudziko ratouya, hatigoni kumbogadzirira tichiri mune zvakanaka. Vanozongomirira kuti kana taita dambudziko nobhoho zvekungoabeta zvinodhirira bhoho, zoona bhoho rozovapo tozotanga kurima, redi drought yatovapo.
Nzara inenge yatopinda.
Nzara inenge yatopinda. Ngatimbogadzirira tichine zvakanaka. Gore rekunenge kwanaya iroro tofunga kuti aiwa kana kusina kuzonaya tichazodai plan B. Manje kana tikagara tichingomirira kungoti sezvakangoita kucyclone zvezvo, nokuti takazomhanya asi vanhu vanga vatofa kare. Ndozvimwe chete neizvi.
Aiwa, hanzi chiri musakasaka chinozvinzwira. Tinoimbawa kuti vane chekuita neraramo dzevanhu muhurumende umu vanga vakateererawo chirongwa chino, kana vachazosanganawo nevamwe vateerera chirongwa ichi, vachavarumawo nze yekuti aiwa kotadii kumboedza zvichigara takagadzirira pano nepapo sezvataurwa namukoma Shaiso. Tinotenda zvikuru, muwane usiku hwakanaka. Thank you so much. That's our caller. Mukoma Shai, so he was calling from Harare. He says he expects little change, and if any, maybe for the West between 2019 and 2020. And Mukoma Oswald Jawi, who called earlier from South Africa, Cape Town, he said he celebrated the new year, but his thoughts were with his family back home because of the economic and socio-economic hardships the country is facing at the moment, Chris.
Yes, sir. Chonga, let's go back to Madlamini.
Hello?
Yeah, Madlamini, uyezwaba khuluma abanye lapha abakubonayo labakufiselayo. Wena ngokuyini okufiselayo, ikakhulu nxa sikhangele zombusazwe, kukhona yini okukhangelele ukuthi umnyaka lo ukulethwa kwiinguquko?
Ayanga ngiyafisa ukuthi into encane zingatshintsha, but I think whatever happens kuyafana ukuthi sonke sibone ukuthi siyasebenza nzima, into engayitsho.
Kodwa nxa ukhangele wena, ye siyabona uhulumende uthi imizamo ikhona yokuvuselela umnotho welizwe, ubona ngani ikhona yini okweqiniso kumbe ababusayo sebehlulekile?
Ikhona kutsho ukuthi lanxa behlulekile thina lathi kuyafana ukuthi unxenye labo, ngoba nxa ukuthi bakusame situation, nxa izulu lingekho bengela vision kungela mali baza kwenzani?
Hayi, kuyezwakala. Hayi, ungayala usecingweni lapha Jonga. I asked Ms. Dlamini a quick question. Can I just ask Mr. Chikore the same question?
Yes.
Mr. Chikore. Mr. Chikowero. Chikowero.
Mm-hmm. Yeah, Chikowero.
Sorry about that. Mr. Chikowero, yeah, uyakhuluma phela isiNdebele kanjani siyasixoxa. Ungasitshela wena ukuthi ubona njani umnyaka lo ukuthi ababusayo yibo yini esimele sithi umnyaka lo nxa uphela useyafika sibili uDisemba 2020 sesiyangena ku-2021. Ubona ungani babe sebehlulekile yini ukuthi singabapha elinye ithuba simelele ukhetho ngo-2023, kumbe kukhona okuyabe kumele kwenzakale?
Uyabona indaba yokubusa, kunalabo abasebusweni ababusa ikulumende yeZimbabwe then kunabantu abantu ababusayo abakhwanisi ukuthi babuse bodwa kungela abantu bafanele ukuthi bayimvove abantu ukubusa kwabo ukuthi ma izinto sezibanzile bahambe kubantu babuze abantu ukuthi kanti abantu lapha singayenzani lapha singayenzani bangakhethi ukuthi hhayi thina sifuni kusebenza nalo asifuni kusebenza nalo sifuni kusebenza nalaba asifuni kusebenza nalaba babe ne-inclusive yabantu bonke bangaba ama-civic society labor business students professionals nama-securocrats ma ngithi ama-securocrats ngikhuluma nejoko bangayithi phandle ukuthi ngoba ngamasotsha bafanele bahlale emabharakeni thina sesikhulume ipolitiki hhayi bafanele ukuthi umuntu wonke ibe yi-national question bangehluka kwenza lokho abantu bazobona ukuthi hhayi sebeyehlukile ukubusa abantu bangabona lokho uzabona sekuba ne-disappondence abantu sebaqalisa kuba nama-protest sebaqalisa kubatshele ukuthi hhayi sikhani lapha but bona bangala kukalela abantu hhayi kungcono banikize abantu i-chance ukuthi kati lina lifunani abantu babatshele ukuthi thina sifuna ukuthi izinto zihambe kanje kanje kanje
hhayi siyabonga ungabamba nje kancane ecingo jonga
tinemtereri allo
maradiokulwangu
takasimba ndiyanabo
Jairos Chikomba, ndiri kuno ku South Africa ma Alexander.
Nkoma Jairos Chikomba. Hanze chimwe chikomba tasa ikombi yandaiona stereki mumararo muyaitendera yanga iri yenyere. Foni yenyu. Mukoma Jairos famba imbichana kubva pamuri ka kuti munzwi kwe nekuti foni yenyu iri ku break. Hello. I think taita dambudziko refoni yawo yanga ichinetsa kuti inzwi kwe. We may have lost Mukoma Jairos. Hello. I think we have lost the caller. We'll try to reconnect with him. That's Mukoma Jairos from South Africa. And tombotarisa edu kune vanyora pano pa Studio 7 Shona Facebook page hanzi na mukoma Livers hanzi Livers Manuel hanzi hapana chinobuda 2020 koita Garikai Chikore watching you from umene kuvana hanzi kuzvata hanzi Verening hanzi muriseiwo vatepfenyure venepfenyuro jonga nevamwe vese ikoko aiva tiri vapenyu vataura zvakare mukoma Donald Mamboma vaisa namba hanzi ndifonerei tichaona kuti vanobatwa here nemujenya mukoma Donald vafonerwapo zvimwe chete namamukoma Maponga Tau tinotenda Maislamini vari kutenda Maislamini mukoma Maponga Tau hanzi Maislamini totenda ropafadzwai then Morgan Zliwayo hanzi pamberi nejongwe ndezvekare zvanhasi aiwa zvakashanduka kuita Stabile Cummings hanzi corruption must end in 2020 ishuviro idzo zvimwe chete Dwight Mike Chiwenga hanzi solidarity from Midlands ngatigadzire nyika vakomana ndo zviri pavanhu vatina vatumira mashoko kuno Chris.
Yeah, jonga you'll go back to umama uMadlamini Madlamini. Did you as an organization or as individuals in the United Kingdom in the Bradford community have what most Zimbabweans used to have or some of them still have you know where they pull together some money during the year and then end of the year they share did you do that?
Not in our group, but some of the groups do. There's some people that they do.
Okay.
Yeah, there's some people that they do.
So how can you explain to us what they did and how they did it and how it helps?
It helps some people if they know that they put so much money at Christmas time, then they'll be able to buy the Christmas groceries for their families. Mm-hmm. So which means it's a way of budgeting for them, that it doesn't pressurize them when Christmas comes, because there's a money that you set apart for such a thing. Even for us, we have talked this thing that we will put money aside. Mm-hmm. We'll put some monthly money because we've got account. Mm. So that when we need something, we just go in and take the money from there. So we're working on to that we put money aside as a community, that you've got money. When something happens, we don't always ask people to stay when there is a money that is needed. Maybe we know that someone doesn't have a food, so we can. And then as the future comes in, other programs that we're going to come together as a group to plan what we can do with helping. So we can say to those that are able to contribute so much money once a month, because apparently most of the people do have money. They have money to go and drink beer, that money that someone go and drink beer. If they set apart, I know all my fellow Zimbabweans, they love their beer, but if someone just set the money that one, or to send a child to school than drinking all the time. We need to be people that will leave a legacy. When you die, that you leave something behind, that this is what I live for, than just not living like an animal and die without nothing. Mm. So, and then for us, the people that are abroad, is a privilege that we are here. So we need to, I know the government has failed, but we need to stop blaming the government and do something. And stop. This is a generation that people blame, my parents didn't do this for me, that's how I am. Mm. But what are you doing? Like, if you are 50 and still blaming your parents for the things that they didn't do, over when you're a child, over the 50 years, haven't you done anything to change yourself and improve yourself?
Mm-hmm. So, but then how can you help yourself when there's nothing to help yourself with?
Like now I'm talking to people like you are.
Mm-hmm.
You are working in America. You do have money, don't you? You can just set apart to help people in Zimbabwe. So you can help. You can put $2 a week, and then set that aside and say, this is the money that I'm going to give for a cause.
Mm-hmm.
And then I was saying to those people that there's some people that they drink. You know, it's a thing that you can't blame. My father used to drink, so I have to drink.
Mm-hmm.
You don't have to. You can go for counseling and stop wasting money on things that they don't matter. Sorry, I know most of these people don't like this because they like their beer. They like their nobody.
No,
but this is a reality. We need to help the next generation. We do.
That's true.
I don't have children myself, but I love helping children. I'm a person that's supposed to be selfish, and I want to go to the hotels. I want to go and do manicure. I want to go there and then spend money. But you know what? I want to live a life of legacy that I can help other people. When I was a kid, no one helped me. I used to go to school without shoes, but I had relatives that were working. I wish if someone bought me some shoes.
Uh-huh.
Thank you so much,
Miss Dlamini. It was a pleasure having you. We are actually out of time. I hope you have yourself a wonderful new year.
Thank you for calling.
Thank you so much.
Mashoko angu pesera ndekuti amai vataura mashoko makukutu chaizvo kuti vanhu ngatisangotarisirei kune vari muzvigaro kuti ivo ndovachatiitira. Ivo zvibvunze kuti inini, what part can I play for me to assist? But as we do that, ivo vari muzvigaro zvekutonga ngava recognize kuti kune vanhu vari kuda kutibatsira kuti ndimaireruke. Oliver Mtukudzi akaimba akati, toda kuti ndimaireruke, ndimahairerutsire kuti ndini chete. Ndima inorerutswa nekuti unenge uchibvunzawo vamwe kuti apa toita sei, apa toita sei, apa toita sei, kuti nyika ifambire mberi.
Mashoko ekuvaka, Chris. Nasi tine nyanzvi mukuvaka mashoko.
Yeah.
2020 tamutanga zvakanaka.
Sure.
Thank you so much, Vachikovero. Tinotenda zvikuru. Thank you.
Thank you so much. Yes, that was Mr. Solomon Socks Chikowero of the Zimbabwe Global Forum in South Africa. You also heard from Judith Isabel Dlamini of the Zimbabwean Bradford community that's in the United Kingdom. Thank you so much for joining us. I hope you have a wonderful 2020. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. Hope you stay well until we meet again in 2020. Tapinda Tose. Thank you so much.